Selassie as the king of kings is the Lord of lords, the royal line of the tribe of Judah. Rastafari,
yo, taure, vano da kusoro ponza, taure, moto wedu avatsimure, vautse vano fane shanje. Shamostai azvipikiswe, waninda kataura kare. Oskiti ndivano maini ndivano fambisa kuwa kudonetsa inini but ndiri chimshini cha concrete. City to city ndikusatsa makeke. Praya mountain nyondi pasa zvivindi zveku famba murima but still not defeating. Ndakapfeka smile mapinda mchiki but pati rasta nini ndinotanga unity. Mwari baba daima varapa jealousy nekuti richavadzimba kusvika mukofini. Iri success vati vadini kunza kinako kunza oskidi. Taure vasieva taure vanoda kusoropodza vasieva taure taure moto wedu avatsimure vautse vanofane shanje zvamostai azvipikiswe wani ndakataura kare. Vanokwira pp kovativani vogadzira nyanya vonoposta pafb post we rising tichipisa cd tiri mastreet kings. Ukaita yaunoita avanakirwe ukanonoka mukova avakuvhurire ende vanolauta pavanoda unga vamise ini neruvanga kwata pandiko kure. Moto wedu avatsimure vautse vanofane shanje zvamostai azvipikiswe wani ndakataura kare. Taure vasieva taure vanoda kusoropodza vasieva taure taure moto wedu avatsimure vautse vanofane shanje zvamostai azvipikiswe wani ndakataura kare. Oskiti ndivano maini ndivano fambisa kuwa kudonetsa inini but ndiri chimshini cha concrete. City to city ndikusatsa makeke. Praya mountain nyondi pasa zvivindi zveku famba murima but still not defeating. Ndakapfeka smile mapinda mchiki but pati rasta nini ndinotanga unity. Mwari baba daima varapa jealousy nekuti richavadzimba kusvika mukofini. Iri success vati vadini kunza kinako kunza oskidi. Taure vasieva taure vanoda kusoropodza vasieva taure taure moto wedu avatsimure vautse vanofane shanje zvamostai azvipikiswe wani ndakataura kare.